tikuona kuti avo vanoongorora kana kuti maobservers vari kuuya kutarisa sarudzo vari kuuya munyika yedu yezimbabwe kuti vazoongorora sarudzo dziri kuitwa musi wa23 August. Asi isu takatarisa izvi tinenge tichivimba kuti maobserver aya dai vari vanouya mwedzi yakati tisati taita sarudzo, nekuti kana tichitaura nyaya yesarudzo hatisi kungotarisa sarudzo takaitarisa vhiki rasara rekuti pavhotiwe oro zuva racho rinoitwa tingati voting kuobserva maelection. Tinenge tichidawo tikaita anonzi malong term observers, nekuti tikatarisa environment yedu kana kuti mamiriro ekunze munyaya dzezvematongerwo enyika anga ari muzimbabwe mwedzi yapfuura, kana ndingati mavhiki apfuura chaiwo maobserva asati auya, tinoona kuti kune zvakawanda zvanga zvichiitwa zvinova zvino kuti kuene sarudzo yakanaka.
Zvakaita sezvipi vavhavha mungapere semuenzaniso?
Tikatarisa kumiswa okurambidzwa kwaiitwa marali eopposition vana vachamisa zvaiitwa zveni matare edzimhosva uye nekuchichidzirwa kuri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Totarisazve kana ndingati mapepanhau ehurumende kana kuti state media iri kuyairipota yakarerekera kudive rimwe, tozongoona zvekuti pana mavhiki maviri ekupite sarudzo paunotanga kuona vachamisa vachibuda patv.
Saka mikurudziro yenyu inenge iri yokuti kudini tichitarisa kuuya kwevaongorori vesarudzo ivava?
Chinonetsa tikatarisa maobserver missions vakaita sevana African Union nana SADC vano yatingati vanoendosa election uye vanenge vangoine mavhiki maviri vari munyika vototaura kuti aiwa election yanga iri free and fair. Dai zvaibvira masangano akaita sana SADC nana African Union vauye nguva ichipo votenderera munyika yese vachiona zviri kuitika, uyezve vachitaura neavo vari kukwikwidza, vachitaurawo nemazimbabwezi, vachitaurawo nemasangano akazvimirira, vachitaurawo nevemachechi, vobva vanzwa kuti vane vezimbabwe vari kuti maererano neenvironment yedu maererano nemafambisirwo anoita sarudzo munyika yedu yezimbabwe.